Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 15 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maboard notes acho akauya vanhu veZimbabwe vanongomakanda paside apa havana kana basa nawo. Saka ivo mamangu jarana vachiita nharo zvinoreva kuti vanga vasina kuteerera vanhu vachitaura.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya voparura chirongwa chekushandiswa kwemari. Vakarwa hondo yerusununguko voshora hurumende nekuda kupindira mashandiro avo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziya zvinoreva kunetsana muhurumende nenyaya yekuparurwa kwechirongwa chekushandiswa kwemari kwepakati pegore navaPatrick Chinamasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weRBZ Dr. John Mangudya nasi vaparura chirongwa chavo chegwarara zveupfumi kana kuti Monetary Policy Review. VaMangudya vaudza Studio 7 kuti vari kuzoparura mari yemabond notes mukupera kwemwedzi unouya. Vati mari iyi inenge ine huremu hwakafanana nedhora rekuAmerica, asi dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti uku kungotaura uye muroma hauzarirwi nerwizi. Vakavanda vari kutya kuti mari iyi ichashaya simba semari yemabhiera check yakamboparurwa nebhanga iri kare. Asi vaMangudya vati vanoimba kuti mari iyi ichatambirwa zvakanaka kunyangwe vamwe vanga vatotanga kuratidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Hapana chinonyanya kutyisa nokuti tagara tichiziva kuti vanhu vezanu pevu. Kana vangozvimisira kuita chimwe chinhu vachinzwa veruzhinji vachiramba vanongotsikidzira vanhu vachiomesa musoro. Maboard notes acho akauya vanhu veZimbabwe vanongomakanda paside apa havana kana basa nawo. Saka ivo mamangu jarana vachiita nharo zvinoreva kuti vanga vasina kuteerera vanhu vachitaura. Saka ngavaunze maboard notes acho vanhu vanonzongo vashandisa kuchimbudzi sezvataka chezvakaitwa mazimutumama agribhenga azo agono aya.
Vanotizve vaMangudya chiremerera chemabond notes ichi chichange chakaenzana nechiremerera cheUS dollar. Senyanzvi munyadze zveupfumi muri kuzvionawo seizvi?
Chiremerera chemari hachibve mumadimikira kana mushumo, chinobva nekuti nyika yacho iri kugadzira mari ine zvigadzirwa zvakawanda here, indastri yacho iri kusevenza here. Handizve masvikiro zvongoti mabhoni nochata chachinemerera achinzana nemaus dollars. US dollar racho rakatosimbiswa nezviri kuitwa kustates nezviri kuitwa kuchina. Saka ivo ngavamuke muhope dzavakarara kuti vachaita kuti hazvisvikiro kuti mari chaita chemera zvokutaura chete. Saka ngavateerere zvitaurwa navanhu kuti bond note kana risina kutsigirwa neindastri richangoparadzwa sezvakaita maagri notes avagono.
Vanhu vaimbenge vachirambawo mabond coins asi iye zvino izvi vakumashandisa. Handizvo here izvi zvichaitika nenyaya yemabond notes semaonero enyu?
Chakaita kuti vanhu vafarire mabond coins ndechokuti vakanga vachinetseka kana vakapinda muchitoro vachitsvaga change. Saka chiripo ndechokuti kuti risk yacho inenge yakati prevei kana munhu achinge achingopuwa mamwe macurrencies like marandi handisi anopota achimbodonha. Saka mabond coins confidence yakapinda nokuti vanhu vanga vachida kuti vaite shungu dzokuti kana vakapinda mushopu vakatenga vopiwawo change yavanokwanisa kushandisa. Asi manot anozoenzana majini ekarensi yakagara iripo iya yakakanganiswa ya. Saka pfungwa dzemunhu kana akatarisa koini nepfungwa dzemunhu kana akatarisa manot, because mumari maperceptions akakosha.
vanongorora nyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat razivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yaderera nechikamu chimwe nezvigama 43 kana kuti 1.43% pagore mumwedzi waNyamavhuvhu mushure mekudzikazve nechikamu chimwe nezvigama 56 kana kuti 1.60% muna chikumi. Pachitariswa mwedzi, mitengo yezvinhu yaderera nezvikamu zviga negumi nenhatu kana kuti 0.13% mushure mekudonhazve nezviga gumi nepfumbamwe kana kuti 0.19%. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaAlbert Mandizvidza nyanzvi munyadzo zveupfumi.
Parizvinezvi ikonomi yedu iri kunetsa kugadzirisika nekuti economy, I think inyaya yeconfidence, confidence in the economy is going, iri kudzika every day. Nenyaya yekuti mafundamentals ari kunetsa, rule of law iri kunetsa, demand is actually going down for goods and services.
Saka kuti zvinhu zvigadziriswe poitwa sei?
Panhau iripoti zvinhu tigadzirisa, I think inyaya yekuti tatanga tanga tato create a demand. Kuti tikreate demand ndonge takwanisa kuti tiwane primary market. Remember kuti inflation ikwire, maprices zvinhu zvikwire ndonge zvitengwa. Saka izvinezvi tiri kuona kuti vanhu vari kunotenga zvinhu kunze neprice imwe. Zvinhu zviya zviya zvogara mushopu. Munhu osvika pakuti asina kana mari yekuti abhadhar rent, otengesa zvinhu zviya nemutengo uri pasi pasi kuti angowana mari yerent. Saka ndo zvimwe zvinhu zvokutaura kuti economy yedu demand is very low. Mari vanhu havana mari mumarket. If you look at I don't think if you look in the last 2 years or so, pane munhu ambo ingirisi awedzerwa salary yake kuti ikwire. Saka kana masalaries asingakwiri, how do we expect inflation to go up? All those things. So those are the key issues zviri kunoita kuti economy tofanira kutanga taigadzirisa, toisa mari muekonomi, demand yokwira, then we can stabilize everything.
VaAlbert Mandizvidza nyanzvi munyadzo zveupfumi vanga vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vanotungamirira sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaita musangano muHarare nhasi vakaudza vatori venhau kuti vachasangana nevamiriri venyika dzekunze vari muZimbabwe mukuedza kusimudzira upenyu hwevarwi vehondo yerusununguko. Sangano iri rarimiranawo kumugano nehurumende mushure mekunge rati ragura muchato nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vati kunyange hazvo vakazoshorwa kuti vave kuita misangano nevekumawirira havana hanya nazvo sezvo chinangwa chavo chiri chekuti varwi vehondo yorusununguko vabatsirikane. Vati vane chivimbo chekuti hurukuro dzavachaita idzi dzichabatsira kusimudzira upenyu hwevarwi verusununguko.
Tagara takaona kuti no, nyaya yedu yakanga ifanira kutaurwa pama negotiations akaitwa, tanga tichifanira kuregistwa ku United Nations World Body yema fighters nema victims kuti akompensatewe. Pane vanhu vazhinji vakapisirwa nekuparadzirwa pfuma nekuda kwekuti vanga vaisapota hondo. Vanhu ivavo hapana akazombotaura nezvake. Vana muchibhanana chimbwido nevamwe vese vakadaro hapana zvakataura. Saka ndo zvataakudzokera kunyika idzo dzokunyanya Britain nemhaka yekuti ndiyo yakanga yakatidzvanyirira.
VaMatemadanda vashoropodzawo Brigadier General Retired Asher Walter Tapfumanei, munyori mubazi revakarwa hondo, vachiti vanofanirwa kuregedza kuda kutonga sangano revarwi verusununguko. VaTapfumanei vanoti hurumende yave kuda vatungamiriri vatsva sezvo isingakwanisi kushanda nevatungamiriri varipo nekuti vakati mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ngavaende pamudyandigere, vachitiwo havachavapa rutsigiro rwavo. Vama chema danda vati batureza NPF aruna kumboita anya neva ruve ondo yoru sununguko. Sangano ravo isangano rakashumiririra risine ine batureza NPF. Vaende romberi nekututsumwa nekushaya rusununguko kuvana veZimbabwe.
But dambudziko edu ratave naro parizvino nderekuti zvatakarwisa zvimwe zvacho ndo zvatakuona zvaakutimbandidzira zvakare nhasi.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muboka iri vaFrancis Nhando vanoti munyika muna rusununguko huye vazvionera pamunhu sefodya nhasi apo vange vobvunzurudzwa nemapurisa kuti sei vange vakamira muHarare Gardens vari vanomwe. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano iri vaDouglas Maia vati vanokatyamadzwa kuti hurumende inoda kupindura munyaya dzesangano revarwi vorusununguko vakapomera hurumende mhosva yekuenda kunhengo dzavo vachida kuputsa boka ravo. Musangano uyu wanga uine vanasachigaro vekumatunhu akasiyana siyana avo vati kunyange zvazvo hurumende ichida kuvanyonganisa vari kuzoramba vachibatira pamwe nemukuru wavo vaChristopher Muchangwa nevane zvigaro vari mumashure mavo avo vakadzingwa mumusangano uye vari kunzi havafaniri kutungamirira sangano revarwi verusununguko iri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevakarwa hondo vachinga Dube kana vatapfuma nei sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makatirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kuVenezuela kumusangano wegumi nonomwe kana kuti 17th summit wenyika dzisina divi radzakarerekera weNon-Aligned Movement kana kuti NAM. Musangano uyu uyo unopera nesvondo uri kuitirwa kuchitsuwa cheIsla de Margarita. VaMugabe vari kuda kukurudzira nyika idzi 120 dziri muNAM kuti dzikurudzire kubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika yavo nevekunze vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vachibva kuVenezuela, vaMugabe vari kubva vananga kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Dambudziko apo pana vaMugabe nderekuti vari kurarama munyika yekare kare tiri munguva yechizvino zvino. Zvino vaMugabe mupfungwa dzavo dzichiri kunananana Aligned Movement kare kare pane pazvaishanda vaZulu, pane pazvaishanda kuma80s tichizopindawo mukuzodona kweSoviet Union kuma90s kuti pane pazvaishanda, pane pataitoziva kuti Aligned Movement ndiyo yanga ine izwi rakasimba simba. Pari zvino kuenda havo vaMugabe vangaenda asi handifungi kuti zvinovabatsira nekuti iyo Aligned Movement izwi rayo chairo chairo harisisipo, hapana achanyatsokuteerera kuti zvii chaizvo zvinobuda ikoko. Dai vari umwe vaMugabe vasimba kugara munyika mavo vachikurukura nevamwe vari munyika mavo vachigadzirisa zvinetswa, iyo nyaya yekungogara vari muchadenga vari mumhepo iyi ichaita kuti nyika iwe iri mumaoko avo.
Ko munoonawo sei nyaya yavari kutaura ivo vehurumende yeZimbabwe kuti kumusangano kuvarida kuti veNAM vavatsigire kuti zvirango zvavakatemerwa zvibviswe?
VaZulu hazvina kuipa kungoti kwese kwese kwavasvika wangoti ndoda kuti nditsigirwe nekuti uku kunenge kwakuita kwevashaya kakutsvaga uta nemugate nemugate. Inhau yekungoti pese pese pavaona vaungana vaakungokandawo nyaya yavo nyangwe zvava vachiziva kuti hazvina zvazvinobetsera. Ndinoona sekuti kungotaurawo nekuti dzimwe nyika dzacho dziri kutotaurwa ipapo dzine matambudziko adzowa hadzitokwanisi kuti dzimire neZimbabwe iyo njee kubva vabva vatoti ndo yavaakuti vatsigire kuti zvirango zvibviswe. Ndinoona sekuti aiwa kuitawo kweashaya nekuti kwese kwese vazama havasina kana zano rekuti voita sei kuti nyika yavo imutsiridziki, hapana kana zvazvinotibatsira zviri kuitwa navaMugabe kwavaenda kunhamo ikoko.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, nhengo dzedare reEuropean Union dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. nengo dzedare iri dzatiwo mhirizhonga yave kuitika muZimbabwe iri kukonzerwa nenyaya yezveupfumi isina kumira zvakanaka. Vadare ava vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuburitsa muhusungwa vose vakasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vapawo kurudziro yekuti European Council neEuropean Commission vatemere zvakare Zimbabwe zvimwe zvirango zvakaomarara vachizoipa rubatsiro chete kana yaremekedza kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chipangamazano musangano reHuman Rights Watch waDiwa Mavinga.
Zviro kwazvo kuti makurukota ekuEU vane kodzero yekushoropodza hurumende yeZimbabwe, nekuti iko zvino nyaya yekutyiwa kwekodzero dzevanhu yasvika pakaomesesa, yaakutidzosera kumakore akare ekuna 2008, pekuti zuva nezuva yaingova mhirizhonga pasina rukudzo kana ruremekedzo rwekodzero dzevanhu. Asi iko zvino zvakatonyanya, nekuti tava nebumbiro idzva remutemo ra2013 rinosimbaradza zvikuru sei kodzero dzevanhu. Asi iko zvino hurumende haisi kuzviremekedza, mapurisa haasi kuzviremekedza. Zvinenge zvataurwa nematare, mapurisa haasi kuzviremekedza zvakare. Saka tiri padambudziko guru rekuti tinofanira kuti tirigadziswe nekukurumidza kana tichida kuti tive nerunyararo neupenyu hwakanaka mukati menyika.
Asi munoona here nyaya yezvirango ichishanda, nekuti zvinenge zvambobviswa neEU zvakati wandei kunze kwava Mugabe nemudzimai wavo, asi zvinhu zvacho zvinenge zvaramba zvoenda kumawere?
Zvirango zvinoshanda, uye zvirango ikodzero yeutungamiri hweEU kuti kana vachiona kuti pasi pechibvumirano chavo cheEU neZimbabwe kana kuti neAfrica ACP, kuti Zimbabwe yakanganisa haisi kutevera gwara ravakawirirana panyaya dzekodzero neutongi hwakanaka, vane kodzero iyoyo yekuti vaise zvirango zveupfumi. Zvinoshanda nekuti mukanzwa pese panoshamwa muromo neutungamiri hweZANU-PF navamugabe vanenge vachichemba nenyaya yezvirango zveupfumi. Saka nekudaro zvinoshanda.
Chipengamazano musangano reHuman Rights Watch vaDiwa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuFlorida muAmerica asunga mumwe murume, Joseph Michael Schreiber, uyo ari kupomerwa mhosva yekupisa imwe chechi yeIslamic Center of Fort Peace muFlorida. Chechi iyi ndiyo yaipindwa naOmar Martin, uyo akauraya vanhu makumi mana nevapfumbamwe munzvimbo yekutandarira kuOrlando muFlorida. Vanhu muSouth Africa vanonzi vatanga zvetsika yekuratidzira vachipisa zvivakwa sezvavakaita munguva yerusaruraganda kana kuti apartheid kumakore ekuma1970. Zviri kupiswa zvinosanganisa zvikoro munzvimbo dzakaita seUniversity of Cape Town neUniversity of KwaZulu-Natal. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuda kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe, asi vati hazvibatsire nyika. Sangano reMtrak rino Zimbabwe rinoti mangwana richaparura makwikwi ekutsvaga nekubatsira vanoda kutanga mabhizimusi ezvekushanda nechirimwa chechibage, kuona kuti chirimwa ichi chingaunzera ramo yakanaka sei kwaRusape. Mukuru wesangano iri Amai Usi Bango vanoti chirongwa ichi chichange chiri munyika nhatu dzinoti Malawi, Zimbabwe neZambia. Vanoti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki kunyanya madzimai yekumaruwa. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naAmai Bango kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tinenge tiri kuRusape tichiloncha competition yemabusiness plans, tichita chaizvo kuti titagete vane makore 18 years kusvika 35 years. Vachiita mabhizinesses anenge achifambirana nemabhizinesses echivage, whether kusima chivage kana kuti kustowa chivage kana kuti kutransporta chivage kana kuti kugrinda chivage, is really up to them. Saka ndicho chirongwa chachinacho tinenge tichilonja mangwana kuRusape from 10 o'clock.
Tinoona kuti chirongwa ichi muri kuti imi chiri kuitirwa muvaruva chingabatsire sei nyanya madzimai HDK?
Chirongwa ichi chiri kutageta mostly ivo vadzimai HDK wayo. Ma 18 to 35 year old. Ndivo chaizo chachiri kutageta because ndivo vakawanda kuma reserve. Saka kana chitaura nezvechivake chinoziziva kuti vanhu vakawanda kuma rural areas etu vakadzi. Saka tiri kutageta ivavo chaizo.
Vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi vanoita sei?
Vanouya kana kuti vanofona kana kuti vanoshandisa WhatsApp dzavo. Ma numbers e WhatsApp ndi 0778022842 or 0774673318. Vachishandisa landline, landline ndi 0864411 9673 kana kuti 74 kupedzisa kana kuti 75. Oh, kana vachida kuuya kuma offices etu tina ma offices 2. One iri kuBulawayo, address yacho ndi 108 Samuel Parire Nyatwa Street, corner 12th Avenue. Vanoenda ikoko vachitsanangurira kuti nyaya yacho iri kufamba sei kana kuti kana muri kuHarare Milton Park.
Tombotarisa hedu zvimwe zvingaitwe nemadzimai nyanya takatarisa kuoma kwakaita zvinhu pari zvino. Pane mamwe mabhizimisi avangabata here?
Vakawanda vari kuita zvebuying and selling izvozvo because kune less risk ipapo. Vamwe vari kucontinue nezvesewing.
Vanga vari executive director veEmpretech Zimbabwe amai Busi Vango vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Svondo rino rushinji rweZimbabwe rwakashamisika nekusataura nezwi rimwe chete kwakaratidzwa nehurumende mushure mekunge gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe varamba zvakasimbisisa mashoko akataurwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ekuti hurumende gore rino haisi kuzopa vashandi vayo mabhonasi sezvo isina mari. Vachiparura urongwa hwavo hwemashandisirwo emari hwepakati pegore svondo rapera, vaChinamasa vakati senzira yekumutsiridzana yeupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere, hurumende ichabvisa kwemakore maviri kutanga gore rino mabhonasi evashandi, yobata mitero yemari dzavo dzekubatsirikana pamwe nekumisa vashandi zviuru makumi maviri nezvishanu mabasa. Asi vaMushowe vakaudza bepanhau reHerald kuti dare remakurukota rakaramba kutambira pfungwa yavaChinamasa iyi pavakaita musangano muna Chikunguru pamwe nekutanga kwemwedzi uno. Asi vamwe vari kuti nyaya yose iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachifunga kuti vaChinamasa havangaiti zvavo voga nekuti kuita izvi muhurumende yava Mugabe kuzvisikira moto muziso. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revarairidzi rePTUZ uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Takavafira Zhou pamwe nenhengo yezano PF uye vachimirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma. Tatanga nokubvunza vaZhou kuti vanoona sei kupesana uku.
Zvinongoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende nokuti hatifungi kuti munhu ane chinzvimbo chefinance chakaita savaChinamasa angasvika pakuzvinotaura mashoko akadaro asina kutanga pasanganwa kukabhineti. Yatinoziva kuti finance committee semazviro edu inotungamirwa nomutungamiri wenyika. Saka isi tiona toti titotambisa bhora rokuti tinoti tikambokaiwa tenda uko tokaiwa tichibva ikoko. Chikuru chimwe chinoratidza kuti ndechekuti pazvinotaurwa pacho hapana kana kumbokonsultawo macivil servants vatandi vehurumende kungotaura chete. Saka mashoko aya anosuwisa uye anopa kuti tishaye chirimbo muhurumende nokuti mangwana tinokwanisa kufuma takataurira zvimwe.
Honorable Chuma, nyaya iri mudariro yekuti paita kupesana kwemashoko muhurumende imwe chete zvinonzi navaZhou zviri kushungurudza vashandi vehurumende pamwe nekukanganisawo vana veZimbabwe maonero avo kuhurumende.
Chikuru chacho chatofanira kunzwisisa panapa ndechekuti vaChinamasa vakauya nemaproposals avaisa pamidterm budgetary policy yavo. Saka those proposals I'm sure zvinhu zvakaonge zvakugarirwa pasi nemastakeholders ese including iwo macivil servants acho anova unge echikonsultawo kuti apa toita sei apa toita sei kuti zvinhu zvedu zvinake because kushata kweikonomi kushatira munhu wese hakusi kushatira vaChinamasa voga kana kuti veZANU-PF voga kana kuti veMDC voga kushandira kwemunhu wese muZimbabwe. Saka there is need yekuti vanhu tiite consult each other. Hapana chakashata kuti minister wefinance auye nemaproposals ake echitarisa sezengu yakewo sehofisi yake inotarisa izvozvo. Wazvousei kuti hakusina kuvimbana kwakati nyanyei. Vanhu varungoshanda out of mistrust more than anything. Even the other day ndakabva madhokota unawo akukompromise uko. But chimwe chicho paungorauzaiwa vanhu are trying to come up with different solutions to keep this problem yatinayo iyi.
Vazhou, kune vamwe vari kuti zvakaitwa izvozvi zvine matongerwo emunyika mukati. ZANU-PF yakatarisa kuti 2018 takabvisa mabonus tatarisa nesarudzo zvinogona kuti kanganisa. Mungaonawo here nemaonero iwayo?
Hazvirembiki. Asi chokutanga tatingatotanga ndechokuti even kubvisa kwacho tingati hunenge huri hutinye. Hurumende inenge yapandukira vanhu.
Honorable Chuma, zviri kutaurwa navazhou.
Nyaya iyi inyaya inogarirwa pasi nemagurukota ese tichiona tichiongorora kuti raidi apa zvafamba sei. And I think it is wrong kuti tide kuti outrightly blame vachinamasa sezviri kutaurwa navazhou kuti vachinamasa vakuita humimidoga. Sezvanambotarangura before ndobasa ravo vachinamasa kuti vaunze zvavo vari kufungidzira kuti ndo zvinogona kuyambudza ministry yavo in terms of revenue collections and distribution. Saka vanga vaisawo maonero avo nevanhu vavo vari muhofisi mavo. But izvozvo zvinhu zvazouya kucabinet ka then cabinet inozoongorora yoroti no ndo saka cabinet yeZimbabwe inototarisa nyaya dzakadaro kuti apa mukoma unogona kunge uchinzi ita so but what we know is that IMF will never give us money. So isusu tichatoona dzimwe nzira dzokutoti toita sei kuti zvinhu zvifambe izvi.
Vazhou, muchidimu munoti nezviri kutaurwa navachuma nekuenda
mberi. Yavanhu ngaizive kuti zvese zvainoita inofanira kunge zvichiitiwa zvine chauriri zvichiitwa through consultation neparticipation. Hurumende yehumbimbindoga haina kwainosvika. Takaona Smith achiita humbimbindoga. Tinongotiwo vana veZimbabwe ngavabate zvakafanana. Tinoziva kuti kune vamwe vanotambira dzimari vangogara mumahwadheni vari vanofanira kunge vachisevha mari ikoko. Saka isu hurumende yeZimbabwe tinongoti tionewo tayaura tipewo mari yaDisemba nebhonasi ra25 asati asvika vana vedu vambosekerera.
Honorable Chuma,
ichokwadi chaizvo vazhou vataura chinhu chakatokosha chaizvo kuti hurumende inofanira kunge ichiita consult nemastakeholders ese ari involved and I'm sure those consultations are happening and hopefully with the intervention of the heavens tichawana mari vanhu vachabhadhara.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma vanove zvakare mumiriri wemupopa mapelandaba vari parunare kulawayo. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari uye kuti mabond note ari kutarisirwa kuparurwa mwedzi unouya neRBZ angarerutsa sei dambudziko iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya nhasi vaparura chirongwa chekushandiswa kwemari. Vakarwa hondo yerusununguko voshora hurumende nekuda kupindira mumashandiro avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voashona. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo achikupai nhau mururimi rwendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 ngompandula 2016 nguntungamili Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Awusoze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga nezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabisisinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani.
Usiba lukulu wepanga le lizwe umnumzana John Mangutika uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le European Union athi akatazwa ludlakela osoluqhamuke elizweni lubangelwa ngamapolisa achaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu wepanga lelizwe umnumzana John Mangutika uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo lanxa nje inengi lisithi kalifuni limali. Esethula umbiko wakhe ophathelane lokusebenza kwemali namuhla uMangutika uthe isisindo semali le egoqela i-$2 i-$5, i-$10, le-$20 sizalingana nje lesemali yeMelika. Yonke le imali yephepha. UMangutika uthe uhulumende uzaqala ngokwethula i-$2 le-$5 ebese letha i-$10 le-$20 ngokuya kwesikhathi. Kusiyaphela umnyaka, umnumzana Mangutika uthe kuzabe so kule mali le eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 million. UZulu sekubeke sobala ukuthi kayamukeli limali kanti ingcwethi kwezenotho lazo zithi izahle iwucobodise umnotho welizwe wona ovele ucuba. Enye yale zincwethi ngomnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelaye.
Ngiyeqinise ukuthi phela siyazi ukuthi abantu bezana uPF phela inhliziyo zabo vele zibalolunya. UZulu wakhuluma wathi yena amabond notes kabafuni. I-industry yakhuluma abalungisa izimpahla abathengisayo ngaphandle kwelizwe ngoba bayazi ukuthi imali isebenza kanjani. Kodwa abantu bezana kabalaleli nxa abantu abanye bekhuluma. So bangaze bayelethe sesiyazi ukuthi ngosanqondo bazayeletha kodwa nje izaphambaniseka njengalokhu okwenza khona market notes akagono.
Uthe njalo isisindo sama bond notes sizabe silingana lesisindo sedola leMelika. Kuza kwenzakala njani lokho?
Awusoze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga nezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabisisinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani. Imali abayithembileyo ye-US dollar le ivele isindiswa ukuthi i-America le-China ibe bathwele imali yakhona bayathengisa izinto eziningi kakhulu abazi-exportayo. So ukuba isangoma ukuphonga ukukhuluma nje ukuthi imali yamabond notes azalingana lama US dollar akuncedi lutho ngoba imicabango yabantu abayisebenzisayo abuzwe lweZimbabwe yeza demayina ukuthi ukusinda kwakhona kunjani. Aso kuphela ukuphonga ukukhuluma njengesangoma okwamaprofita.
UZulu siyazi wayesala ukwamukela imali yamabond coins kodwa wagcina siyamukela ngoba intshintshi yayihlupha. Asisoze sibone kusiba intonye yini nge imali entsha lebuya.
Ngiyeqinise ukuthi into ezikwenzeka izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi intshintshi yayivele ihlupha usungangene esitolo o bakunikeze intshintshi eziwithi. Okwesibili ukuthi ama-coins esasiwasebenzisa amarandi lana ayesengathi sesehlika ngoba emahlupha abathi behlupha sebewakhombetha. Ukuthi sikulinganise lokhu lokuthi bemukela ama bond coins kuchiti vaza kwemukela ama notes ngapha mathi yango vaphela ama notes sebechithi khona yavi imali ezwayo bayebe seyifaka kuhlalalolwana elama agri dollar bills so lokho ngamakhast akusezokwazaka engcenye uZulu bazayimukela kodwa njengochukati eyade kuchithi i-industry yavele yathi khona hatshi ama notes asiwafuni bakusobala ukuthi labalaleli ukuthi uZulu uthini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi kwezenotho sixoxela eSeharare. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi bekungamelanga uMongameli Robert Mugabe aye emhlanganweni wenhlanganiso yamazwe azimele wodwa e-Non-Aligned Movement Summit oyenzelwa kweleVenezuela. Abaxoxele Studio 7 njalo abaphendule imibuzo efakwe ebulenjini be-VOA Indebele le-VOA Studio 7. Bathe kuyamangalisa ukuthi uMugabe usemhlanganweni lona ilizwe libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho. Abanye balabo abazondiswe yilokho ngumelisa moyo uFakazi Maramba uDumisani Mdladla uVengayichipamba usimelokuhle Ncubela abanye abathi baliqiniso lokuthi uMugabe uzatshona isitshayele amanqetshane emhlanganweni lo. Bathe lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. Asenelisanga ukukhulumisana lamalunga ebandla leZANU-PF ngalokhu. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo izijeziso zenotho ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF namazwe angentshonalanga ukuncindezelwa kwabantu bePalestine lokunye okuchiyeneyo. UMugabe ukhangelelwe ukuthi esuka lapho uza kuya edolobheni leNew York khonapha eMelika lapho azangena khona umhlangano weUnited Nations. Umhlangano lo ubizwa ngokuthi United Nations General Assembly ukuze sihlaziye okwenziwa yi-Non-Aligned Movement njalo lesimo senhlanganiso le emhlabeni jikelele. UGibbs Dube wa Studio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Inami yafonywa kusese kwakule Union of Soviet Socialist Republics USSR United States. Enye ifuza udaba lwamakhomanisi kwi-communism, enye iphusha i-capitalism okwagcina i-cold war. Kodwa kathithi i-USSR ayisekho, ukulwisana komanisi akusekho. Okwakathithi i-relevance yayi seyithandabuza kakhulu ngoba isimo somhlaba sisaguquka.
Singathi-ke nxa sikhangele khona ngale-ke umongameli uRobert Mugabe useVenezuela ukhona ngale-ke ku-NAM Summit, kambe uyaphathelana eZimbabwe?
I'm born with angasiphathela anything ngoba ngasikhayela nje kathesi iZimbabwe sikhuluma nje i-economy nje imikabi uthina masa lo musho bayaphikisana ukuthi ama-civil servants bazabhadalwa basoze bebhadale bayathola i-bonus basoze bethola i-bonus. So kumqoka ngoba okuqakathekileyo yikuthi abuye lapha alungise. Nxa kulungise ngoba kusalungiseki lokho ngeke walungiswa nguye. Kulokuthi abelokhu ehamba nje bhodo umhlaba wonke ekhaya ngapha umuzi usitsha.
Kulakho ukuthi kukhulunywe ngezijezu zenotho lezi ezafakelwa amalunga eZANU-PF. Kambe khonokhu-ke kungabe kunceda ngani eZimbabwe?
Yayikho esikushoyo khona lokhu uthi nxa sikhangela kathesi nje iningi labantu baseZimbabwe bayahawula, abasebenzi, abaholi ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa sithola ukuthi abantu abalutshwana nje izimo lezi lutshwana zishona zibhoda umhlaba wonke kukhanya balezi mali eziningi. Kuthola ukuthi kunxa kusebenza imiliyoni nje ngenyanga kuze abantu bebhoda umhlaba wonke kodwa abantu bengasebenzi. Ama-civil servants bebethenjiswa ukuthi asoze behole i-bonus yabo. So khona lokhu kutshengisela ukuthi akunamathuba alingeneyo kwele Zimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yincwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Amalunga etale le European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lobangelwa ngamapolisa asehlezi echaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Lumanyano wethu leyo mbiko othi wethuswa njalo yikumiswa kwabantu ukutshengisela okwenziwe ngamapolisa eHarare. Lokubotshwa mahlayana okwenziwa abalembono ehlukene likahulumende. Lumanyano uthi ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule bonke ababotshelwa ezombusazwe. Ngalokho i-European Union ithi izafaka ezinye njalo izijeziso zenotho ezingasuswa uhulumende aphiwe uncedo lwemali nxa kungaba lo mahluko kwezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Kube lokuxokozela emhlanganweni wenhlangothi ezehlukeneyo ezilokwenza lokhetho owe All Stakeholders Meeting eHarare namuhla ngemva kokuba abamabandla aphikisayo befune impendulo kunhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kundaba ezibakhubayo kakhulukazi eziphathelane lokuvinjwa kwemihlangano yabo ngamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Hello. I am a stakeholder just like anyone else. I have the right to speak.
Lo ngumsindo oqhamuke ngemva kokuba iziphathamandla zeZEC zizame ukuvimba omunye wenkokheli yamabandla aphikisayo uMnumzana Themba Mliswa obefuna ukwazi ukuba abenhlanganiso yeZEC le bayakhuza na amapholisa lapho bavimba ukuqhuba imihlangano yezombusazwe. Kuphoselanwe aqatha abamabandla aphikisayo befuna imbuzo kaMliswa iphendulwe ngabeZEC besala ukuba abebandla lezanu PF baphendule lumbuzo. Uhle wagqitshwa lomhlangano ngenxa yomsindo. Abakade besemhlanganweni lo bamangele bebona amapholisa ohlangothi lweriot esethelekile khona okuyinto kade kuvele bekusola. UMnumzana Rodney Takaruza owe Transform Zimbabwe ngomunye wenkokheli yamabandla aphikisayo engene kulomhlangano utshengisa ukudana kwakhe ngesenzo samapholisa ethi besingekho isizathu sokuba babonakale kulowo mhlangano.
IZEC yayikhangele sibili ukuthi amapholisa afike, bababizile ukuthi babuye lapha ukuthi bayithusele abantu. Thina silezikhalazo ezinene esifuna ukuthi iZEC ilungise isizwe ukuthi ibeke kuparliament. Umuntu uyakubona ukuthi iZEC ayikho independent. I-constitution lapha ijekile, akula independent. Ukuthi iZEC is independent ngamanga. Yiyo into sifuna ukuthi silungise singakafike ku-2018.
UThakaruza uthi okwenzakala emhlanganweni walamhla kumkhathazile kakhulu.
Vele i-agenda eyalamuhla asibambanga ngitsho. Akula into sibambana esikhulume mayelana le-agenda yalamuhla. Ayiphumelelanga. Ngoba kukhanya sibili ukuthi iZEC layo ifike lapha sibili ikhangela ukuthi i-chaos ibe khona. Yaye ingafuni ukuthi ingenje abantu ikhulume labantu ngama-stakeholders.
Wengeza ethi osekusele kuphela ukuqhubeka bengena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo abamabandla ezombusazwe aphikisayo lingekho ithemba lokuba izokuba khona inguquko kundlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni.
Ibona into eseleyo khathesi ngeyokuthi sihambe estradeni siye demonstrator. Yiyo into eseleyo kuphela. There is no any other avenue, akusele inye avenue. Sicapukile ukuzwayo. Lokhu asisakufuni. Kumele umuntu wonke sibili abone ukuthi singayenza ama-elections. Lo mlayezelo ungakalungiswa. Akule into siyabe sikwesti time yet. Akusele into ikhona.
Umnumzana Henry Chimbiri obemele ibandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube ukhala ngenani labakade bemele ibandla leZANU-PF lanxa bezek babenxuse amalunga amabili ngabandla linye. UChimbiri uthi isimanga kuyikuba bebeyisitshiyagalolunye abavele ebandleni leZANU-PF. Umgcini sihlalo wezek uJustice Rita Makarau ugqibela umhlangano kungekho zinqumo ezithethweyo ngoba uxokozela kwale kuqhubekela phambili abebandla leZANU-PF beqinisa elokuthi bafuna ukuphendula imibuzo ebibuzwa yinkokheli yamabandla aphikisayo abaveze ukuba kumele kube ngabezek abaphendula imibuzo hathi ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seNorton kukhetho lwe-by-election umnumzana Themba Mliswa uthi uzaphatheka kuphela nxa kungabunjwa iqula elizahluzisisa izehlakalo zodlakela kulesi sigaba. Umliso oveze lokhu emhlanganweni awenze lentathelo izindaba namuhla ngamalungiselelo okhetho lolu oluzaqhutshwa mhlaka 22 kuyonale kunyanga ezayo. Kubika uMavis Gama.
Leli qula okumele libunjwe libalisa amapholisa, abenhlanganiso yamalungelo luntu, abeZimbabwe Human Rights Commission kanye labohlangothi lokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC. Lokhu kulandela ukukhuthazwa yimpumela yokucwayisisa okwenziwa kulandela ukhetho lweHurungwe West okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo kulezehlakalo zodlakela. Umliswa uthi iZEC kukhanya ingazinikelanga ukukulandela lokho okumunyethwe yireport yalokho okwenzakala kukhetho lweHurungwe West nyakenye lapho ancindisa wanqotshwa. Umliswa uthi uleqiniso lokuba uzonqoba kulolo khetho lweNorton lanxa amapholisa ephazamisa ukuqhutshwa kwemihlangano yakhe. Umnumzana Mlondolozi Zindlovu ngomunye ovumelana lombono kamliswa phezu kokuba kulungisiswe konke okudingakalayo anduba kuyiwe kukhetho.
Kulungile nxa sithina kasozangene kukhetho nxa lezi nhlanganiso zingazange zihlangane zikhangele i-report elethwa yiZimbabwe Human Rights Commission. Singakhumbula ke i-commission le yabekwa ngupresident yanangokwakhe ivumelana lesisekelo sombuso, kodwa i-commission esikhuluma iqiniso ukuthi hayi ama-elections kahanjiswa kuhle, abantu bayatshaywa, abantu bathwalise nzima, abantu bayesaba. Ngakho-ke into zonke zayezokufuza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo azilungisise lezi zinto, kodwa nxa amapholisa engasazenzanga-ke lezi zinto ofuze zikhangeliswe akula phela imbangela ofuze ubana angene ku-election khona kuyizinto ofuze zilungisiswe. Yizi zinto esithina nxa sikhangela ku-democracy into ofuze zilungisiswe nxa sikhangela ngomthetho wekhona, imithetho yesadaki lemithetho ye-Africa lakanye lemithetho yethu esilayo khonapha elizweni leZimbabwe.
UNdlovu uthi uvumelana njalo lenyathelo elathathwa ngamabandla aphikisayo elokuba kungangenwa kukhetho nxa kumimazonzo.
Isikhathi sonke lesi amabandla aphikisayo kangeni kwezokhetho kabangeni kuma-elections, ikakhulu singakhela ibandla elinjenge-MDC thile, MDC lamanye ababandla athi bona ngase bengene ukhetho. Kodwa umnumzana Mliswa into asezivisa yinto ezintsha kade zingananzelwa ngamabandla aphikisayo ukuthi khathesi akusafani lakudala-ke indlela ukhetho solusenziwa ngayo, indlela iZANU-PF esiqibilezela ngayo ukhetho kayisafana nendlela kade besenza ngayo kuminyaka le edlulileyo.
Abezeki batshela umhlangano labenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kuyonale iviki ukuba bezokwenza libe khona leli qula njengalokho okuthiwo ngumthetho kanye lokumunyethwe yireport eyenziwa ngemva kokuhluzisisa imibiko yodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweHurungwe West nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana olwe Women's Forum namhla sixoxa ngodaba lokusungulwa kwemali yohlobo lwama-bond nodes. Lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Onqintisa emele ibandla lamademokrats ngapha kwelemelika kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Hillary Clinton sephendukile njalo ekukhankaseni kulandela ukusuka kwakhe emkhankasweni lo ngomvulo ngenxa yokugula. Uhulumende welemelika uthi usethole ubufakazi bokuthi kulamadoda amabili aphathisa inhlanganiso yamalwa ecatsha awe-ISIS ngemali. Amadoda la ngathi uMohammed al-Sayed al-Himadi kanye lo Hussein Jamos abadabuka kwele Turkey. Lo ngumsakazo kaZulu umsakazo wenu elukhwabithayo owe Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngeviki edluleyo wazise ukuthi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole amabhonasi okweminyaka emibili elandelayo ngoba uhulumende engasela mali. UChinamasa wethule amazwi la ekwethuleni kwakhe umbiko wokuhlela imali kahulumende kanye lendleko zakhe zalonyaka i-Monetary Policy Review. UChinamasa wengeze wathi izimali eziphiwa isebenzi phezu kweholo lazo ama-allowances seziza kwehliswa njalo kugunyulwe ezinye izisebenzi zakhe emizameni yokwehlisa indleko kahulumende. Lokho kucunule kakhulu isebenzi zikahulumende lezinye iziphathamandla zezanu-PF okugoqela umongameli Robert Mugabe yena ohle wathuma umphathintambo bona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuthi ethule umbiko othi uChinamasa uzenzele okwekhanda lakhe engazange avumelane ledale lekhabhinethi. Ukuhlaziya ukufuthelana osokukhona phakathi kwabaphathintambo bobabili laba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela umfundisi uSeni Spanda weChristian Alliance of Zimbabwe elesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-PDP unkosikazi Lucia Matibenga onguye osungula lingxoxo.
Ukuphikisana lokhu okwenziwayo kusitshengisela sobala ukuthi thina sasivele kuma maqiniso thina amapolitiki akulaudlelwano nokuzwanana mayelana nokuthi ngafuna ukubusa njani. Okwesibili sitshengisela njalo ukuthi akula likani okuthiwa ngesikhiwa rule of law, ngoba i-midterm review ukufakwa ekwenziweyo edaleni lephalamende kutsho ukuthi soku-approviwe iphalamende kodwa umuntu oyedwa sevuka ejikisile esithi akuyenzi etshintsha izinto ezayenziwa edaleni lephalamende.
Kusibonisani lokhu mfundisi Sibanda?
Kuyakhanya ukuthi okokuqala uhulumende kasabambananga ngenxa yokuthi ambona ukuthi uminister Chinamasa wayengaletha lokho okwezenotho ukuhlahlula kwezinto zenotho i-midterm review lay engazange aqale adlule ku-cabinet, njalo ambona ukuthi ubengakuletha lokho engazange akhulumisane lo baba uPresident Mugabe. Akungeke vele kwenzakala eZimbabwe ukuthi enze into enjalo. Ngakho udubo solukhona sokutengisela ukuthi sikhangelana lohulumende osedabuke phakathi ongakwanisi ukwenza ulutho bevumelane. Kutsho ukuthi bathe sebeyenze bafake egcekeni ukuthi bacabangani, basebenanzelela ukuthi laba abasebenzela uhulumende abathabanga. Kutsho ukuthi abantu bayangena futhi emgwaqweni. Nxa sikhangela ukuthi kule 25,000 ebizagcina ingaselamsebenzi, nxa singathi kulabantu abane phe imuli, kutsho ukuthi yabo sikhulume engxenye ngabantu abayedlula i-100,000 abazaba-affected. Engxenye bengaba more abantu abebekade bezahlukuluzwa ukususwa emsebenzini kwabantu laba abasebenzela uhulumende. Kutho ukuthi uhulumende wethukile wabona ukuthi hayi kuyathi sokufika-ke ikhisimusi kuyabe izinto zingasalunganga lapha eZimbabwe. So ikho becine betshintsha. Ngakho udubo solukhona ukuthi nxa uhulumende ezahlela izinto zomnotho engahlela okweqiniso kodwa ehlela okokuthi yenze kwepolitika, ambona ngani lize selingene phakathi kolunye idubo olukhulu kakhulu.
Kodwa ke okwethulwe nguChinamasa kungabe kube kuqondile na?
Mina ubona kwami lokho ukuthi okokuqala uMinister Babu Chinamasa uqinisile ukuthi kumele uhulumende aqume indlela ukuthi imali isetshenziswe ngayo, ngathi eyenze okokuthi enye imali igcinakale ngokuquma ezinye izinto uhulumende azenzayo. Lokhu kuqinisile kakhulu ngenxa yokuthi ngakhangela ukuthi imali yonke ebingena iya emholweni wabantu abasebenzela uhulumende, njalo iyadliwa ngephezulu khona phana uhulumende. Kodwa ke mbona ngani uphambanisile kumbe ngithi urongo lapha. Okokuqala mina mbona ngani singakhangela ukuthi uhulumende uba lama minister lama deputy minister. Ungabuza kumbe ngubani umuntu osebenza kuhulumende uza kutshela ukuthi umuntu osebenza thiwa deputy minister la nxa uminister engekho ngabe nguyomelayo, kuyadinga omunye uminister abe nguyomela uminister lo omunye ongekhoyo. Sokuthi uthi ama-deputy minister ona ngokuvele kala msebenzi. Ngakho kumele ngathwana siyaqhuma siyabasusa bonke. Izimota zonke ezinazo zingathathwa, imiholo abalayo konke lokhuyana. Okwesibili lapha ngaqhuma khona ikuhamba kukamongameli lokhu akwenzayo. Siyakwazi umongameli nxa ehamba uthwala imali ezinkalakatha kakhulu ezingaholisa abantu abaningi, njalo-ke kahambe yedwa. Uhambe isikhathi esiningi elabantu abayedlula 100. Bonke abantu labana baphiwa ama-allowance kulezi mali, kule ndleko nxa behlala emahoteleni lapho abalala khona, kule ndleko ezintweni eziningi. Ngakho ngabe uquma khonokhu kuphela, mina mbona ngani uyabe esencede kakhulu. Njalo singakhangela ukuthi uhulumende uyathenga izimoto ezintsha. Abantu esebecanga lokuthi singakhangela yona iparlamente ngwayo, kulama-senator lama-MPs. Badingakala bonke bona labo yini. So mina mbonani izinto omele ngabe uhulumende uquma kizo.
Angaqumi labo abanye i-25,000.
Singakhangela kathesi ukuthi abantu beZimbabwe badubeka kakhulu. Nxa sikhangela i-25,000 leyana, khangela izimuli. Nxa umuntu lo equnye umsebenzi ngohulumende, akusela ama-sectari. Ama-sectari yethu wonke savalwa. Sikhuluma kanje Harare, akula ama-sectari sokuhlala nje kuvulekile kumbe sokungama-church. Singabuya lapha koBulawayo kuyafanana. Kubo gwelu ngale wonke ama-industry ayebambile amakhulu esiwaziyo awasekho. Ngakho-ke nxa sisusa umsebenzi ebantwini laba ngu-25,000, baningi kakhulu. Mbona ngani kuhulumende la yethu kini.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda oweChristian Alliance of Zimbabwe obexoxa endawonye lo nkosikazi Lucia Matibenga owebandla le-PDP. Isikhathi sesidliwe ngomangoye emthwakazo omuhle kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes izabe isiqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le-European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lubangelwa ngamapolisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.